Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 20, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri wezengeza West muParamende vaJob Scala vomiswa pamberi pedare vachipomerwa imwe mhosva itsva yekuita zvemhirizhonga kuchitungwiza. Imwe nhengo yedare reParamende kuBritain inoti hurumende yenyika iyi inofanira kutaura matano airi kutorera vaHubert Angel nevamwe vari kupomerwa mhosva dzeuori sezvakaburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Nguva yekutsanya kana kuti Ramadan kuvatendi vechiIslam yosvika kumagumo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri wezengeza West muParamende vaJob Scala vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa imwe mhosva itsva pamusoro penhatu dzavagara vachipomerwa. VaScala vave nemwedzi inodarika gumi vari kujeri rechikurubhi. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi nedzimwe dzanga dziri mudare raMagistrate muHarare nhasi.
Muchuchisi wenyaya iyi vatafara charimbira vaudza dare kuti vaSkala vari kupomerwa mhosva yekuita zvisina maturo kana kuti disorderly conduct, asi vati vanga vasina kugadzirira zvakakwana kuti nyaya iyi ienderere mberi nhasi. Gweta ravaSkala panyaya iyi vaobei Shava vatenda kuti nyaya iyi yanzi godzoka kudare musi wachivabvu 9.
Saka tapinda mudare vamuchuchisi vakati iwo vanga vasati vagadzirira kuti nyaya itange. Pane mapepa akati wandei chaizvo vanoda kuzoshandisa pachatongwa mhosva yavaSkala, avati iwo vachamafoto kupawozotipa. Saka hatizivi hedu kuti tadanirwei kukoti kana iwo vanga vasati varedi kuti nyaya yacho itange. Saka tazozodzoka musi wa 9 May 2023 ndo pachatanga nyaya yavo.
Mapepa ari pamberi pedare anoratidza kuti vaSkala vakatyora chikamu 41A chemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act vakafanobata chigaro chemutauro webato reCitizens Coalition for Change muzvarefadzai mahere. Vati vaSkala vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika zvikuru sei apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rino.
Naizvozvo tikuti Honorable Job Scala, mhosva nyowani yavapiwa iyi kungombunyikidza ma-CCC kana kuti vagari ma-citizens nezanupf. Zanupf iri kukwata zvakanyanya sarudzo dziri kuuya, vari kutya kuti vachazodyiwa, saka vari kuda kunyaridza vanhu nekuvapinza mujeri.
Asi vanokokera nhengo dzezanupf mudare reParamende vapupura itogarepi vanoti munhu anomira nemhosva dzake mumatare vachiti zviri kutaurwa neCCC izvi ndezvemugodzi matsuro.
Zvinotaurwa zvokuti tisu vezanupf tazoti zvezvidai haiwa kutaura kwavasina kushwera. Wapara mhosva kunyangwe ari webato ripi unofanira kusungwa.
VaSkala avo vave nemwedzi gumi vari mujeri vari kupomerwawo zvakare mhosva yekupesvedzera veruzhinji kuti varatidzire zvina mhirizhonga mukati pakuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement rinotungamirirwa navaJacob Ngarivhume. Vari kupomerwawo zvakare mhosva yekunzi vakapesvedzera mhirizhonga kunyatsime zvitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yeCCC muzvare Mo Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yezanupf vapayasi Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mumatare. Asi vaSkala vari kuramba mhosva dzose dzavari kupomerwa idzi. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare nhasi, mutongi wedare vaStanford Mambanje varamba kuti muzvare Mary Mbaiwa avo vaimbove mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vabviswe paremand vagozodzoswa kudare pachishandiswa masamanisi. Izvi zvauya mushure mekunge muchuchisi wenyaya iyi akumbira dare kuti nyaya iyi ipfuudzirwe mberi, izvo zvapikiswa negweta ramuzvare Mbaiwa amai Beatrice Mutetwa, auvauza dare kuti pave nemwedzi makumi mana muzvare mubai wavari parimand. Asi vamambanje vawirirana nedivi revachuchisi rekuti nyaya yekuedza kuuraya vachiwenga inyaya yakakomba uye inyaya inoda kunyatsoferefetwa isati yatongwa. Asi vati pachazodzoka nyaya iyi mudare musi wachivabvu 11, vachuchisi vanofanira kuzivisa dare zuva richatanga kutongwa nyaya iyi. Muzvare mubaiwa vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Asi muzvare mubaiwa vakabatwa nemhosva pamhosva imwe yavaipomerwa yekunzi vakanga vafojera mapepa emuchato wavo navachiwenga. Vakazowanikwawo vasina mhosva pane imwe nyaya yavaipomerwa yekunzi vakarova musikana aishanda kumba kwavaigara navachiwenga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Nengwe dare reparamende reHouse of Lords kuBritain, Lord Jonathan Oates, vakaisa chikumbiro kuhurumende yavo kuti itaure kuti iri kuferefeta here makambani avaUbert Angel nevamwe vane magwaro ekugara muBritain kana kuti citizenship. Ivan Zininga weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Al Jazeera inoti vose vari kuita zveuori uhu vanoti vari kushanda nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemhuri yavo uye vanoshanda kuRBZ, CAAZ nevamwe vanochengetedza nhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport. Pagoridhe chete, gurukota rezvemukati menyika vakazembe vakamboti nyika iri kurasikirwa nemari inosvika biriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri pagore kana kuti $1.2 billion. Vakawanda vari kupomerwa mhosva idzi vari kuramba vachiti Al Jazeera yakanyangira yaona. Lord Oates vanoti vari kuda kuti hurumende yavo itaure kuti ichatora matanho api kuferefeta makambani ava Angel nezvimwe zvizvarwa zveBritain zviri kupomerwa mhosva dzekuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering.
They do involve allegations against British citizens. I've tabled questions for written answer in the House of Lords.
Pane kupomerwa kwezvizvarwa zveBritain, saka ndanyora mibvunzo kudare reparamende kuti riferefete zvipomerwa izvi kuti tinzwisise matano ari kutorwa nehurumende.
Murwiri wekodzero dzevanhu vari nhengo yeCCC vamakomborero haruzivishe avo vakapawo huchapupu mudare reparamende muBritain nezuro vakati muZimbabwe maberekera ingwe vakati danho reBritain rakanaka chose.
Matano akatogwa naLord John Oates. Tinomagashira nemaoko maviri nekuti vaUbert Angel munhu ane mapepa mugari wekuBritain. Saka hurumende yeBritain ine kodzero dzekuti inge ichiferefeta vagari vayo kana vane mhosva dzavanenge vaita vaonekwa vachisungwa uye vachiferefetewa kusvika vepanyatsojeka.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vakazvimirira muzvare Chenai Mutambasere.
Hurumende yeUnited Kingdom inotofanira kutora matano nekuti ivo vane maorganizations akasiyana-siyana anoitirana akaita seFinancial Conduct Authority vanenge vachizikanwa kuti ivo vari kutarisira nyaya idzodzi dzemoney laundering. Vane mitemo inoita kuti ivo vave neinterest munyaya idzi.
Vanoongorora nyaya dzezveuori nemagariro evanhu vaRuben Mbofana vanoti zvakakosha kuti Britain iferefete mhosva dziri kupomerwa vaAngel.
Tinotoziva isu kare kuti Britain yakatotemera zvirango pane vamwe vemuno muZimbabwe vakaita seSakunda. Saka hationi chikonzero chinoitawo kuti munhu akaita saUbert Angel. Tinotadzisa nyika dzakaita sana Britain kwa kunova iko kunogara Ubert Angel. Britain inofanira kuve ichionekwawo kuti inoitora matano pane muchinda uyu.
Asi gweta rakarerekera kubato rezano PF vari kuBritain vamasimba mavaza vanoti chikumbiro chaLord Oates hachina musoro nekuti zviri kutaurwa mufirimu reAl Jazeera zvingori zvipomerwa chete.
Tikatarisa nyaya iyi in short tinongoti vanhu veBritain vakateerera masoko asina musoro aLord Oates vanenge varanidza kupenga kwavo nekuti zvakangoitika ndezvekuti vaUbert Angel hatidzwisi mashandiro avo asi havana kunzi vakaba. Vakangotaura vachiti vanogona kuba, vanogona kubuda negoridhe redu, vachienda naro kuDubai, vanogona kuisa munhu mubhegi. Hakuna akavabata vachibuda negoridhe, vachibuda nemari kana kupinda nayo muZimbabwe.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakatozivisa vatori venhau kuti hurumende ichaferefetawo nyaya iyi.
Nyaya dzekufambiswa kwemari pakati penyika nenyaya dzekutengeserwa chitengeserwa kwegoridhe kana kuti ndarama nezvimwewo zvicherwa zvakakosha hurumende icharamba ichiongorora nyaya idzi nekutora matsano.
Zimbabwe yakanyorerana zvibvumirano zvakawanda zvekurwisa nyaya dzeuori zvinosanganisira zveUnited Nations Convention Against Corruption uyewo mubatanidzwa wemapurisa epasi rose weInterpol unotarisirwa kuferefeta nyaya iyi sezvo kucheneswa kwemari dzakasviba kunonzi kunoisa nyika dzepasi rino munjodzi huru nekuda kwekuti dzimwe mari idzi dzinogona kuguma dzave mumaoko ematororo. RBZ yakatotora danho rekuti vaAngel nevamwe vatanhatu vasabvumidzwe kushandisa midziyo yavo nemari dziri mumabhanga kanyaya yavo yapedzwa kuferefetwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Vanhukadzi vari mumapato akasiyana siyana munyika vanoti vari kutadza kukwikwidzana zvakaenzana nevanhurume nenyaya dzinosanganisira mhirizhonga, kushaya mari nezvimwe zvapa kuti vashoma vakwikwidze musarudzo dzekumirira mapato avo mudare reparamende, senate nemakanzuru goro rino. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya akabuda pamusangano wangu wakarongwa nesangano reWomen and Law in Southern Africa kana kuti WILSA wekukurudzira madzimai kuti apinde mune zvematongero enyika. Musangano uyu wakaitwa paEben Lifestyles Lodge kumasvingo muzvare vimba yemutunami webato rinopikisa reLabour Economics and African Democrats kana kuti LEAD. Vanoti madzimai anosanganawo nenyaya dzemhirizhonga yepabonde munyaya dzezvematongero enyika zvinozopa kuti vashaye chidokwa dokwa chekuda kupinda munyaya dzezvematongero enyika nekuda kweboya remba rinenge richitambwa.
SHDK, especially for us young ladies, the moment yaunoda kuti upinde mupolitics unonzi what are you going to offer? Tomboti nyaya yesexual harassment. Dzimweni dzenguva kuna wakutopedzisira wakutonzi danana senior official.
Kunze kwemhirizhonga musarudzo dzemaprimary, sarudzo dzemuzimbabwe dzinozivikanwa pasi rose nenyaya yemhirizhonga nekudeuka kweropa. VESADAG, African Union neUnited Nations vari kukurudzira runyararo musarudzo dzegore rino. Akataura pamusangano uyu inhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC amaitendekai matara vakatiwo handinyore kuti mudzimai awane mari yekutsvaga rutsigiro.
Zvona zvina kumira zvakanaka economically. You find out kuti munhu wemukadzi ndiye akatarisana nefamily. Mumba munoda kudyiwa, magetsi anoda kubhadharwa, vana vanoda kuenda kuchikoro. Kuti uchibatanidza nekamari kauri kuwana kuti ubve waendesa kuti kunozvitengesa like market yourself politically zvinobva zvatonyanya kugozha.
Izvi zvakatsinirwa ona muzvare Princess Ushendi Baba vebato reZANPF.
Nyaya kuti some of us women we are not financially stable. At the same time, yes, unenge oneka business kako, but it cannot sustain you kuti upinde primary elections uchikwidza nevanhurume, and vanhurume vane potential yakanyanya kudarika vakadzi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kuwiusa amai Patricia Mganhiri vakati
nenhau yekuti vakadzi havanawo zvikwanisiro, havana mabhizimusi. Saka sarudzo idzi kuti vanhu vange vachikuziva, vachikunyatsokuvhotera, vanenge vachida munhu anenge avapawo zvimwe zvinhu zvinobatika.
Ko iwo mapato ezvematongero enyika ari kuti kudii panyaya yezvekuwanisa madzimai mikana? Mutevedzeri wemunyori mubazi rinoona nezvesarudzo muTCC amai Ellen Shiredenga vati
zvatakaita takaita nemudakenti yatinoti an informative program yeakadzi kuti tichivaudza kuti process yokusarudza macandidates yakamira sei stage by stage, tivasarudze kuti ndivo vachapinda kumakanzura kana kuti maMP.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muZANPF vatakadzwa mugadi vati bato ravo rine bandiko remadzimai reWomen's League iro riri pamberi kurudzira madzimai kuti awaniswe mikana yekukwidza zvigaro zvose.
Musangano weZANPF une bandiko ramadzimai rinonzi reWomen's League. Bandiko iroro ndo rinoshanda zvakanyanya namadzimai kuti madzimai akurudzirwe kuti ange achikwanisavo kumira kuti vapinde pazvinzvimbo.
Vati pasarudzo dzakaitwa dzekutsvaga vamiriri vebato ravo gore rino, uwandu hwemadzimai akakwidza pamakanzera nemuparamende hwakakwira vachienzanisa negore ra2018. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Tini Godfrey Mutimba.
Mhemberero dzeRamadhan dzave kusvika kumagumo. Vatenderi vakawanda vechiIslam muZimbabwe nepasi rose vachifara kuti vakwanisa kutsanya kubatsira vanotambura pamwe nekuswedera pedyo nemusiki. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Ramadan mwedzi wechipfumbamwe pakarenda remaMuslim uye pamwedzi uyu vatenderi vechiIslam vanotsanya kunamata zvakasimba kuregerera pamwe nekutarisira kuwana makomborero kubva kumusiki. Mutungamiri weSupreme Council, mutungamiri weIslamic Supreme Council of Zimbabwe Sheikh Ismail Duam vaudza Studio 7 kuti vakakwanisa kuita mabasa akawanda ekubatsira vanotambura pamwedzi wemutsanyo weRamadan nekuti vaive nesimba rakawanda.
Saka unofanira kuti mwedzi uno ndowatinonzi isusu naMwari tiwanze mabasa akanaka, on which we achieved those mabasa akawanaka acho. Takatovawanza through my invitation ana UNICEF, ana World Health Organization, Ministry of Health, including our own Islamic programs where we went around to the people, tichiita maoutreach, tichibatsira vanhu.
Mumwe mutendi Sheikh Majid Adini vanotsanangura kuti vakave nenguva yakanaka chose uye vanotarisira kuregererwa nemusiki.
Munhu uyo achapinda mumwedzi weRamadhan aine mwoyo wekuti ndinge ndichiregererwa, zvinoreva kuti munhu iyeye acharegererwa mukupera kwechi kweRamadhan, zvichireva izvo kuti tichabuda isusu muRamadhan tiri vanhu vakagezwa.
Vanoendera mberi vachiti mwedzi uyu wakakosha nekuti ndiwo mwedzi wakadzika mabhuku evatumwa Abraham, David nevamwe.
Mushure mebhuku raAbraham kwakauya zvekare bhuku raMozi, rakadzika zvekare mumwedzi upi uno weRamadhan. Tobva zvekare muna Mozi tichienda kubhuku raDavid, Daudi, isinomuti Daudi pachiArabhu, rakadzika zvekare mwedzi uno.
Mumwe mutendi Sheikh Malik Po Mutumbi vanoti havana kuomerwa nekutsanya nekuti murayiro wemusiki.
Tsanya hakuna kutangira patiri, kune vamwe vakatomboita sei vakatombotsanya kumasure kwedu, zvichireva kuti Mwari vari kutipa mashoko esimbiso kuti pane vamwe vakatombotsanya imi musati mapa matanya.
Vanoti kunyange hazvo ivo vasina kukwanisa kubatsira vanhu nezvinhu kana mari, vakakwanisa kupa vanhu mashoko eruponeso. Sheikh Ismail Duwa vanoti zvimwe zvavakaita panguva iyi kurwisana netsika yekunwa nekushandisa zvinodhaka, izvo zvakazocherechedzwa nehurumende nekupinza sangano ravo mukomiti yayo yekurwisana nedambudziko iri.
Ikomandi kubva kuna Mwari yokuti madrugs completely muKoran akunzi kwete.
Mwedzi weRamadhan gore rino wakatanga musi wa22 kurume uye uchapera musi wa21 kubvumbi. MuZimbabwe mune vanhu miriyoni mazana maviri vechitendero cheIslam, pasi rose vachidarika biriyoni nezviuru mazana matanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mauto ari kutungamira hurumende yeSudan nevavari kurwisana navo veRapid Support Forces vazivisa nhasi kuti vatenderana kumbokanda zvombo pasi kwezuva rimwe chete. Izvi zviri kuitirwa kuti vakakuvara nevasina zvekudya vava nerubatsiro kubva kumasangano akazvimirira oga. Vari kurwisana ava vakamboedza kuita izvi nezuro asi hazvina kubudirira sezvo kurwisana kunotyisa kwakaenderera mberi. Nhasi futi dzinonzi dziri kunzwikwa dzichirira pano nepapo. Mutauriri wemuzinda weWhite House muAmerica, muzvare Karen Jane Perry, vakurudzira kuti vari kurwisana vose varemekedze chibvumirano chekumbomisa hondo. Vanhu vanodarika mazana matatu vafa mukurwisana kwave nemazuva mashanu uku. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mavelas Musanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaita izimunya.
Dambudziko riri kuSudan idambudziko raninga dakuti dambudziko reAfrica yose, sokuti Sudan hakusi kutanga kuti ipinde matambudziko. Katombira vakanga vari mukuru weSudan vaAlbasia vakabviswa pachigaro nekunga mhomho yeSudan yasimuka ichiti havachadi kuti vanga vari pachigaro. Saka kubva maiwayo muungano wedu weAfrican Union waifanha kunga uchipimira munhu inenge yakagara irimo Sudan ichiedza kubetseredza kuvakiridza kudyidzana pakati pemapato akasiyana Sudan kuti munge muine peace. Ndo dambudziko riri muSudan.
Tichiona zviri kuitika izvi, zvii zvinofanira kunge zviri kuitika pari zvino zvamunofunga kuti zvingawanikwe zvichipedza? kuremekedza daka iri nehondo iri muSudan.
Zvino panhanga tichitaitika izvezvi nekuti dambudziko rekuti muSudan hakusina magetsi tikasika kuita zvemo vanhu ari kufa. African Union inofanira kutumira mukuru mukuru anoenda kunonyera zvapopoto kumapati ose ari kurika number one. Dechipiri, African Union ngaitohungurudza zvikafu zvekutumira nekuti vana nemadzimai kunyanyanyanya vatambura muSudan, saka chikafu chinofanira kutoenda zvechimbi chimbi. Chechitatu, munhu anotumirwa neAfrican Union ngaatangoenda kunogara mazuva mashoma otobuda. Unoda munhu anokwanisa kumbogara muSudan achibetseredza senyika kuti idzoredze hasha pakati pemapoka akasiyana siyana anenge achirwisana. Vovaka madonzo eSudan anosanganisira kugadzirwa kwezvikoro, kwezvipatara nekuti sadza ravo rinopatsanurwa sei kuti mhuri dzose dzemuSudan dzinge dzichikwana. Ende kana ndichiti mhuri dzose ndinoreva kuti masangano akazvimirira akasiyana natingati pachirungu maethnic groups akasiyana, nekuti Sudan ine vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana vanotaura mitauro yakasiyana siyana uye vachiona matongero enyika akasiyana siyana. Saka vese vanoda kuti vabatanidzwe neAfrican Union.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaita izimunya vari parunhare naMavelous Musanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tongotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Valoid Austin neZuro vainge vari kuSweden senzira yekuratidza kutsigira kuti nyika iyi ive nhengo yegungano reNATO. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeSweden vaPaul Johnson vakati Sweden ikava nhengo yeNATO zvinobva zvaisimbaradzawo zvakanyanya munyaya dzekudzivirirwa kwenyika. America iri kukurudzira Turkey neHungary kuti dzitambire kuti Sweden ive nhengo yeNATO sezvo zvichikwanisika chete kana nyika dziri mugungano iri dzatenderana dzose. Sezvo sarudzo dzegore rino dzaswedera, mapato maviri makuru ari munyika anoti ZANU-PF neCitizens Coalition for Change atotanga gadziriro dzekupinda musarudzo kuburikidza nekusarudza vachaamirira. Asi ZANU-PF inonzi yatove pamberi mushure mekutengera nhengo dzayo dzichakwikwidza zvikakarara zvemotokari dzekushandisa mukutsvaga rutsigiro. Asi vamwe kusanganisira veCCC vanoti bato riri kutonga riri kutambisa mari nekutenga dzimotokari dzekutsvagisa rutsigiro, asi zvipatara zvemunyika zvisina mishonga nemaamburenzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU-PF kuBritain Dr. Simba Mavaza nevakafanobata chigaro chasachigaro wedunhu renorth America mubato reCCC vatawanda dzokora. Tatanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti bato ravo rave papi.
Sekutanga ndakorokotedza vakahwina mumaconstituencies kuti vamirire ZANU-PF nekuti vakasarudzwa nevanhu vemuconstituency mavo, havana kuita zvekubunikidzwa nevakuru. Saka zvinhu zvinofadza zvikuru. Ingwa yesarudzo yechekutanga chepamuromo weZANU-PF ndechekuti ngatisarudzanei murunyararo. Number one. Number two, ngatisarudzei vanhu vanomirira zvido zvevanhu. Number three, sarudzai vanhu vakasarudzwa nevanhu kwete vakasarudzwa nevatungamiriri vavo. Saka noita kwaizvozvo tichiona kuti ZANU-PF yatotanga kuita makambeini idzo dzinoreva kuti izvo weare now ready for the election.
Tinotenda Dr. Mavaza. Regai tinzwe kuna vadzokora kuti musangano wavo weCCC wagadzirirawo zvakadii.
Aiwa, kwedu kuCCC kune mufaro wakawedzerwa nekuti tiri kuita zvinhu sazvamboitwa. Munoziva tiri chisikwa chitsva, saka tiri kuita zvinhu zvitsva. Vana veZimbabwe vari kupiwa mukana wokusarudza vanhu vavo. Takati isu hatidi vanoda, kuita utungamiri, tunoda vanhu diwa nevanhu. Saka tiri kutofamba muma street nema street, muma village nema village, mumisha nemumisha, tichitora zviri kudiwa nevanhu. Tapedza ipapo tobva tangotora patakasiyira paya pamugwazo, tochipedzisa basa, nekuti basa zhinji setripusi takaita kare paya paitaukwa zvemugwazo, tikapinda kumaruzevha kwese, takatekesha ikoko zvekuti vanhu vari kutoziva kuti tripusi ndiwo musangano wacho uchapedza nhamo iri kuitwa muZimbabwe.
Dr. Mavaza, tiri kunzwa kuti bato renyu rakatsvagira zvikakara zvemotokari vese vakabudirira kusarudzwa musarudzo dzemaprimary elections kuti vange vachikwanisa kufamba vachitsvaga rutsigiro. Chii chakaita kuti mutsvagire vanhu motokari tichiona kuti zvipatara chaizvo kunzi hazvina mishonga nemaambulensi?
Chokutanga ndekuti bato harina mvumo yekutsvagira zvipatara maambulensi. Zvipatara zvinotsvagirwa maambulensi nehurumende, bato harisi hurumende. Uyezve kutsvagira vari kuda kukwidza zvekufambisa chinhu chinogara chichiitwa nguva nenguva kuitira kuti vawane kusvika munzvimbo dzakamanikidzana dzisingasvikiki neshoka.
Vadzokora, munoti
aiwa zvirungori pachena kuti bato rezanu PF harina hanya nevanhu, harina shungu nevana veZimbabwe. Vanotora mari vachinotenga mazimotokari iwayo, asi muzvipatara musina mushonga, muzvipatara musina motokari dzinotakura vanhu vanenge varwara. Zvikoro zvedu zvaakutonzwisa tsitsi, migwagwa yedu yaparara, asi hurumende inenge ine mari, yoisa mari ikokoko. Kana kwai kuenda kutenga mishonga nekuenda muzvipatara, votaura kuti kune zvirango zveupfumi.
Dr. Mavaza, tingaona here sarudzo dzichiitika murunyararo tichiona kuti mazuva apera aya pakatenge kuchiita mhirizhonga dzakaitika sekuna Namurewa noZanu PF ichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga idzi?
Tirikutonamatira kuti kusave nemhirizhonga, jonga mupopoto musarudzo iyi. Tinoziva zvakaitika kuMurewa noti zvakanga zvakaipa chaizvo patakaona vabiriri veTPC vachiita dhirama rekunyebera kunge vari kurohwa varivo vari kungoekstra pasina airohwa. Iko zvezvo tiri kuti hatidi kunyebera vanhu vari kunze kwenyika kuti munyika mune bongo zvose. Vanhu vese vari kunzi huyai, ZBC yakavhura madho yakati huyai, weTPC mari yenyu chete, bhadharai maadvets kuZBC kuredio kana kuTV, bhadharai maadvets manyuzeesa munoda.
Vadzokora, ndazwa muchigunun'una.
Vana veZimbabwe, Zanu PF hurumende haina kumbovhura ZBC kana ZTV. Ndosaka iko zvino musati mamboona vachamisa vachitaura paZBC kana paZTV. Zvavari kutaura izvo ndo dzinonzi nhema dzinonhuhwa kuti kutu kutu. Zanu PF haitodi kuti TCCC iende panhepfenyuro yevanhu.
Manga makateerera kune vakafanira kubata chigaro chasa chigaro wedunhu reNorth America mubato reTCCC vatawanda dzokora vari parunare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZanu PF Dr. Simba Mavaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekurwisana kuri kuitika muSudan uye zviri kutaurwa nemadzimai aungana kumasvingo zvekuti vari kutadza kukwikwidza musarudzo nekuda kwemhirizhonga uye kumbunyikidzwa nevamwe vanhurume. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera takaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scholar vomiswa pamberi pedare vachipomerwa imwe mhosva yekuita zvemhirizhonga kuchitungwiza. Imwe nhengo yedare reparamende kuBritain inoti hurumende yenyika iyi inofanira kutaura matanho airi kutorera vaHubert Angel nevamwe vari kupomerwa mhosva dzeuori sezvakaburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku izika disenda wakufi.